zvatiri kuziva isisi ndezvekuti TNF is now yapa mutemo tingati pane act iri kugadzana kuti kana kuti inotaura kuti inoshanda sei. Zvakaitika ndezvekuti hurumende yakazotoma vanhu vanofanira kuva vachigara kuTNF. Saka munhu ega ega anofanira kuva ari nhengo kana memba yemen TNF akatopiwa gwaro zviri pamutemo tingati pachirungu appointment. Saka pakwakaappointwa tingati board reTNF hombe main TNF pakadoma kana kuti appointment again of the management committee pakadoma zvekare vaya vanovatira mavasa eTNF pachirungu tinoti the technical committee ichatovatira masenzero eTNF. Ndizvo zvakatoitika. So tiri kutarisira kuti misangano inoteera iyo zvino inenge ichidaidzwa zviri pamutemo, ichidaidzirwa vachiteedzera the act. Zvakatosaririra iyo zvino ndezvokuti paiswe tingati pachirungu secretariat yeTNF. Iyo zvino tiri kushandisa secretariat yedu kuTNF vashandi veMinistry of Labour.
Saka musangano uri kutarisirwa kuitwa svondo rino uyu unenge wakanangana nei?
Masvondo maviri akapfuura technical committee yakagara kuGadoma. Pane vasa rakaitika ikoko kuGadoma. Saka painosangana musi wa5/9/TNF inenge yakutoreceiva maripoti anobva kumatiasters kana kuti technical committee yakaita vasa kuGadoma. Matiasters aya manhatu. Pane klasta inotarisa nezveupfumi, pane klasta inotarisa nezvekushanda kwayo TNF, pane klasta inotarisa nezvesocial issues, nyaya dzezvipatara, nyaya dzeinfrastructure. Saka main TNF inenge yakutoongororwa vasa zvakaitwa nematechnical people ayo.
TNF yakanakira chii kuvashandi vamoyo?
Inopa mukana wekuti vashandi at the national level kana kuti vese vakaungana vashandi enyika yese vanokwanisa kutaura nehurumende, vanokwanisa kutaura neorganized business. Hatisati taona kuti zvinenge zvichitaurwa zvinozovatira sei, asi mukana uyoyo wakatokosha kuti pane platform iri pamutemo vanozviziva nguva yapfuura tingati zvinosvika 20 years. TNF yakagara iripo asi yaishanda zvisiri pamutemo because kwanga kusina tindoti pachirungu enabling act inoti inoshanda sei.